This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 11, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kuitwa nemauto enyika.
Mamiriro akaita zvinhu munyika chaiwo chaiwo hambo, ndipo kuti ndifunge kuti kune zviri kuitika, ndiri kungotsvaga mari yekuti ndaramise mhuri chete chete.
Asi vamwe vagari vekuchinhoi vanoti vaswera vachitsvaga zvinoraramisa mhuri dzavo pane kuti vaende kumhemberero dzezuva remauto. Studio 7 inoenda kuMount Darwin, uko inotaura nevamwe ishe vari kuita basa rekugadzirisa pakaradzikwa varwiri vehondo verusununguko munguva yehondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gari wemumusha unogara veruzhinji wegadzema vagudwe uzhanda vanoti hapana chekupemberera zuva remagamba, ivo vane nzara. Vazhanda vanoti havana kuenda kuno.
Zimbabwe yacherechedza zuva remauto nhasi, National Defense Forces Day, paurongwa hwaitirwa kuNational Sports Stadium. Vachitaura paurongwa uhu, mutungamiri wenyika Robert Mugabe vati Zimbabwe inotenda zvikuru Pakistan iyo iri kubatsira zvikuru mukudzidzisa mauto emunyika. VaMugabe vati mauto ekuPakistan ari kudzidzisa mauto emuZimbabwe pazvidzidzo zviri kuitirwa paNational Defense College pamwe nekuThornhill Air Base. VaMugabe varumbidza mabasa ari kuitwa nemauto emunyika, vachiti mauto aya ari kuitawo basa rinodadisa kunze kwenyika. Vatiwo mauto emunyika akatumirwa kuLesotho zvichitevera kusagadzikana kwainge kwaitika munyika iye. VaMugabe vatiwo chikoro cheNational Defense College chichavandudzwa kuti chive chikoro chepamusoro-soro gore rinorisati rapera. Urongwa hwezuva ranhasi hwacherechedzwawo matunhu ose ari munyika, makurukota anomirira matunhu achiverenga mashoko avaMugabe. Mudunhu reMashonaland West, mashoko avaMugabe averengwa negurukota redunhu iri vaFebha Chidarikire. Vagari vakawanda muchinhoi vanoti havana chekupemberera sezvo vanhu vakawanda vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo kunoitwa nemauto. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gari wemumusha unogara veruzhinji wegadzema vagudwe uzhanda vanoti hapana chekupemberera zuva remagamba, ivo vane nzara. Vazhanda vanoti havana kuenda kunopemberera zuva remauto sezvo vanga vachitengesa mbasha kuti vararamise mhuri yavo.
Mamiriro akaita zvinhu munyika chaiwo chaiwo hambo, ndipo kuti ndifunge kuti kune zviri kuitika, ndiri kungotsvaga mari yekuti ndaramise mhuri chete chete.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaClemens Mhaka vanoti kurwisana kuri kuitika mubato reZANU PF vachipumhana uroyi kunoita kuti veruzhinji vafunge kuti hapana munhu anganzi igamba rechokwadi.
Isusu hatizivi hatichazi vanonzi magamba achezvibuko. Now we don't know magamba acho ndeapi chaiwo. Tiri kutarisa kaisu zvinofanira kunge zvichitibatsira. Tichiti magamba tikutarisa vanhu vakarwira nyika, vakabatsira nyika. But vamwe vacho we don't think kuti vakabatsira nyika, but vaizvibatsira ivo. It means because takazonzwa upfumi nezvinhu zvavakaita ka yet the public majority yacho tichi suffer, but they actually have my huge properties. Yet the ordinary people wana chawe na chwa rungo tambura. We can because in Dovan machine wachwa tukunga na chit magamba yae. Saka unu zama rungo tia arugunzi magamba wachwa unu shai kutitinde wapi manji.
Asi mumwe Mugari wekwa Zimba, kunova kumusha kwa mchungamiri wenyika wa Robert Mugabe, wa Katibeti Chirau, au vanga wari kupemberera zuvare mauto, wanoti zuvare magamba, rinofanira wakucherechedzwa. Vachirau wanoti, izvi zvakakosha kuchizvarwa chemangwana, kuti vazive kuti nyika yakamborwirwa sei.
Asi chakakosha ndechekuti muzoziva kuti ndezvipi chaizvo zvatinofanira kunge tichirangaridza vana vadiki vedu sokuti nekuti patiri kukura vacho vakarwa vari kuita vashifa mbijana mbijana saka kune generation yevanhu vanyowani vasatomboziva kuti zvazvikamira sei saka tinofanira kuzongoye itira zvinhu chaizvo chaizvo zvinotirangaridza zvinoita kuti vanhu varangarire magambo vagoziva nokutaura nhoroondo
chimwe chizvarwa chemuchinhoi vaadvent soto avo vanga vari pabasa vanoti kukosha kwezuva remagamba nemauto hakuchakosheswe zvakanyanya nekuda kwekutambudzika kuri kuita veruzhinji vatsoto vanoti dai nyaya dzeupfumi dzagadziriswa kuitira kuti vanhu vaende kuzororo vaine mufaro pamwe nezvekudya
Kare ranga rine mutsindo taiziva kuti kana kuchinzi zuva remagamba zveshuwa rinenge riri zuva remagamba but now with the economic situation ka vanhu vari busy kutsvaka mari kuti zvinhu zvinge zviite zviri nani ka economy yedu yakambostabilize first yonzi kana ichinzi holiday zveshuwa inenge iri holiday apa iholiday pakalenda chete but vanhu havasikumbocherechedza magamba vazhinji vari busy kutsvaka mari
Vachitaura nhasi pachikoro chene makonde muchinhoi gurukota redunhu remashonaland west Vafabha chidarikire vachitura mashoko emutungamiri wenyika vati vanorumbidza mauto enyika kunyange paine vamwe vanhu vari kuda kuti vatambire pfungwa yekushandura hurumende
As we celebrate the Zimbabwe Defence Forces I'd like to take this opportunity to commend our defence forces
Apo tiri kupemberera zuva remagamba ndinotora mukana uno kutenda magamba edu nekuramba akashinga achiita zvaanotarisirwa nemutemo wenyika pamwe nekuona kuti munyika mune runyararo izvi hazvizinyore sezvo pane vanhu vari kuedza nepavanokwanisa kuti mauto edu apinde muchirongwa chavo chekuchinja hurumende. Pane vakawanda vari kuedza kukanganisa nekushaisa mauto edu simba.
Zimbabwe yakacherechedza Heroes Day nezuro uye nhasi ranga riri zuva rekucherechedza mabasa emauto. Vanhu vashoma muchinhoi vacherechedza urongwa uhu sezvo vanhu vanga vakawanda vanga vari vana vechikoro. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vanhu vakawanda havasi kupa mauto chiremera nepamusana pekuti mauto emuZimbabwe anoshandiswa nezanupf mukushungurudza vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
Zimbabwe yakacherechedza nezuro zuva remagamba mapenyu nevakafa muhondo yechimurenga vachirwira kusunungura nyika ino. Asi vazhinji vevakafa muhondo ava vachakarara munzvimbo dzavakapararira kunyange hazvo panga paine hurongwa hwekuti vachengetedzwe patsva kana kuti pavarere pagadziriswe. Nekuda kwekushayikwa kwemari, hurumende haina kukwanisa kuita sezvaitarisirwa nevanhu zvekuti vanhu vose ava vange vachengetedzwa zvine chiremera. Asi mudunhu rembire kuMount Darwin kuMashonaland Central, ishe nembire vanoti vari kuita zvose zvavanokwanisa mukuona kuti vana vevhu vakapararira mudunhu ravo varadzikwa patsva kana kuti pavarere pagadziriswa. Ishe nembire vaClemens nembire vanoti kubva hurumende payakapa basa iri kumadzishe, mudunhu ravo vagadzira makuva evakashaya munguva yehondo akawanda, pamwe vachikwanisa kunge vachiita kuti vanhu ava vanovigwa kumamisha kwavanobva. Vanoti izvozvi pane mamwe mabondo evanofungidzirwa kuti vaive varwiri vehondo yechimurenga akawanikwa mugomo runonzi Bwezero riri mudunhu mavo amirira kuti vapiwe munongedzo nemasvikiro kuti vaavige patsva. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naishe nembire.
zvirongwa izviri kufamba zvakanaka chaizvo, asi sezvemunongozivawo isimadzimambo takatarisana zvikuru nenyaya yechivanhu. Saka chirongwa chekuviga patsva magamba vakapararira mumhepo, kunyanyisa kudini kwangu, chinotungamirirwa nemasvitiro nevanofemberawo vanoona zvinenge zvaitika. Kutaura kuno mugomo rinonzi Brezero, iro riri mudunhu mangu, munotova nemapundo ari panze. Asi chikahadziko ndechekuti hatinyanyoziva kuti masponda aya ndeana ane nani. Saka kungwakaramata kunenge kune kumisei, tinenge taakuda kutotiwo gwara nevari kumhepo vatinavo mubinhu yedu, votitaurira mavidhiro atingaangoita. Nekuti haasi munhu kwaungotora kumotari anenge ane kredzo rezita rake. Aya maponda akapararira mumunhu kana matunhu ezimbabwe ese, atisingazivi kuti mwana anobva kumasvingo kana kwamurehwa kana kuchipinge.
Asi mudunhu menyu imomo hakuna here anganzi mawitness vakaona kuti chii chakaitika, vari kuuyawo pamberi vachitsanangura kuti zvireruke?
Hungu varimo, pane vamwe vanotopupura kuti amwana nhengi taiva naye, asi pane chiitiko chakazoitika zvekuti vaizosara vobhombwa ivo vamwe vaamberi. Saka vamwe vanotya kudura kuti zvinhu zvakadai, asi vamwe vanodurawo. Vanodura vanoziva kuti pakati pana nhengi, tinoendako togadzirisa chivanhu, togadzira gwara chipatsa. Pamashure apo taiva nekomiti yaitungamirira, asi yatimirei zvishoma, yangopawo basa isu madzimambo vemumatunhu kuti pane zvatinenge tawanawo tinongoisawo kuhurumende. Hurumende yotipawo makwara edzoroshoko zvakare kuti amadzimambo itaiwo zvamunenge mafunga mumatunhu meyu.
Toti makwanisa kuziva kuti uyu akatsakatikira apa uyu aibva kuzumba, munokwanisa here kuenda muchizodaidza mhuri kuti munge muchizoviga patsva gamba iri muri pamwe chete?
Hungu zvinokwanisika kuitika izvozvo. Vamwe vanotouya vakatopotera iri mudzimo wekumusha kwavo, vanogona kutosvika. Kana muchiri kweyoka zvakamboti itikei kwachibondo, nofunga nyaya iyoyo takatomboitaura, kunotova nevamwe kwamutoko vaiuya vakatopotera vosvikotaura kuti uyu ndewekwedu. Kana ane mhondero yakanobva vasvikotaura kuti ndevedzinza rakati nerakati, akakarira mugore rakati nerakati. Mupuri dziripo dzekunze nedzemhepo dzese dziripo.
Kune vamwewo vaishayika munguva yehondo asi vari vairwisana nevana veZimbabwe, vanga vari kana kumauto ehurumende yeRhodesia yenguvayo, munovachengetedzawo here zvakare kana makamawana pavakatsakatikira?
Izvo zvinenge zvinotinetsei nokuti nyaya idzodzo kashoma kuti dzinatsobuda. Chandirikuyeuka inii ndechekuti vanhu vevavo vanga vakabatana vairwisa vana vevhu kazhinji vaiti kana vaparara vaitakurwa vachinonigwa kunzvimbo dzavo, vaitakurwa nemarudizi 14 ehurumende yasinete vatinoviga. Zvitiko zvakadaro hazvina kuti nyanyei vajonga, asi zvevava vavana vevhu vakaparara kuhondo ndo zvinenge zvakatinyanyei kusimbarara.
Vanga vari Ishe Nembire vaClemens Nembire vari parunare kumbire kwakare kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yemuIraq yatambira mitemo yekuvandudza mashandiro ehurumende yakasvitswa kudare iri nemutungamiri wehurumende vaHaidar al-Abadi. Mitemo iyi inoda kuvandudza nzira dzekurwisa uori pamwe nekuderedza mari inoshandiswa nehurumende. VaBadi vakatora mirawo yavari kuda kuvandudza iyo inosanganisira kubvisa mutemo unosungira nyika kuti ive nevatevedzeri vatatu vemutungamiri wenyika nevatevedzeri vatatu vemutungamiri wehurumende. Urongwa hwavaAbadi ndehwekupedza kugoverwa kwezvigaro zvevakuru vakuru pachitariswa kuti vanobva kumativi ose ari muhurumende, uye kudzikisa uwandu hwevachengetedzi vevakuru vakuru kana kuti mabodyguard. Greece nevanoikweretesa mari vawirirana pazvinhu zvinofanirwa kuitwa muurongwa hwemakore matatu ekubatsira nyika iyi kubva mumadhaka mairi. Zvizhinji zvawiriranwa zvichaziviswa nhasi. Mutauriri weEuropean Commission amai Anita Breithart avo vakanga vachiyananisa vabvuma kuti pane kuwirirana kwechikwerete chinosvika mabhiriyoni emadhora makumi pfumbamwe nemana. Muchikamu chedu chezveupfumi, nhasi tiri kutarisa nezvekumiswa kwevashandi vakawanda mabasa, izvo zvinonzi zvave kukanganisawo vamwe varidzi vedzimba dzanga dzichigarwa nevashandi ava, avo vasisakwanisi kubhadhara mitero. Kusvika pari zvino, munyika mava nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvisere zvevashandi vakadzingwa mabasa, zvichitevera mutongo weSupreme Court wakapa vashandirwi masimba ekudzinga vashandi basa kana vasisakwanise kuvabhadhara. Danho rekurasikirwa nemabasa iri rinonziwo richaremedza hurumende sezvo vanhu vakawanda vanenge voda rubatsiro vachinge vachienda kuhurumende. Hurumende pachayo iri kutatarika kuti irarame sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazivise nezuro kuti pava neurongwa hwekuti munyika mudzikwe mitemo inofarirwa nevanoda kudyara mari dzavo munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo, pamwe nemukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare. Tatanga nekubvunza vaMoyo kuti vanoti kudii nekutadza kubhadharwa kuri kuitwa dzimba kwave kuitwa nevashandi vakamiswa mabasa.
Ndizvo zvatakatanga kutaura nezvazvo, kuti kurasikirwa kuriita mabasa nevanhu vakati wandei kuchakanganisa magariro evanhu. Haisi nyaya yekurasikirwa semabasa chete, asi zvinogona kuafekta magariro edu sevanhu. Takanisa zvinhu zvinogona kukanganisika nechiitiko ichi. Takati vemabhengi vanogona kurasikirwa, vanogona kutadza kuwana vanhu vachavakweredza mari. Vemashop tinoti vemamerchandise shop vanopa nezvikwereti vanogona kuafektwa. Takati vanorarama nekurendesa dzimba dzavo vachashaya vanhu vokurendesa, kana kuti varipo vacho vachatadza kubhadhara. Vane vana kuchikoro, vana vachadzoka kuchikoro, maparents atadza kubhadhara zvikoro. Saka takati zvine effect yakati kurei.
Vamufukare, nyaya yekuti kurasikirwa kuri kuitwa vashandi nemabasa uya kubatawo kana vane dzimba nevezvitoro.
Izvi zvinhu zvatakagara taona kubva kare kare chaizvo kuti ndo zviri kuitika. Ikonomi yedu yagwadama, icho ndicho chokwadi. Zviri kutaurwa zvese navaMoyo ndinozvinzwisisa chaizvo chaizvo, asi chokwadi chiripo ndechekuti makambani anga ane vanhu vakawandisa kudarika vavanokwanisa vavanofanira kunge vachishanda navo. Saka zvoshuwa zvazvisingaiti. In most cases kambani inenge isingatokwanisi kutobhadhara vacho vanhu varipo ivavava, and pane vamwe vanga vaita gore chairo vasingabhadhari hupeu yavo yese. Zvino tingatiwo munhu ari kubasa here iwe kana wapedza gore usiri kubhadharwa?
VaMoyo, munofunga here kuti dambudziko iri rine nzira dzekuti ringe richigadziriswa?
Nzira dziripo. Nzira ndedzekuti senyika tinoisa mutemo kana kuti tinocreata environment yekuti tinavo vanhu vane mari muno muZimbabwe vanenge vachida kutanga makambanis avo. Zvinofanira kuva zviite nyore kutanga kambani yacho, nemitemo yacho inozodonga kana kambani yacho yamo. Inofanira kuva yakareruka kune munhu anoita bhizinesi rake. Izvo zvinhu zvinofanira kutoongororwa izvozvo.
VaMufukare, nyaya yemitemo iri kutaurwa navaMoyo iyi,
iyo tinoti haleluya chaiko chaiko. VaMoyo vaakutaura somushandirwi manje. Chiri kutinetsa apa ndechekuti zvinhu zviri kutaurwa navaMoyo kuti ngatiitei mitemo isingazovhiringidzi vashandirwi. Ndezvekuti iyo kana ukanzi wewe ukaiva ukatotanga bhizinesi rako munomu, mushandi wawatora kuti akushandire pabhizinesi rako atova wako zvachose nachose, ndezvimwe zvinoita kuti vanhu varegere kuuya muno izvozvo. Saka kana tikagadzirisa mitemo yedu kuti munhu anouya kuzoita business rake muno anoziva kuti ndinouya ndotangisa business rangu. Kana zvinhu zvikazviringika ndinokwanisa kubuda ndichienda zvakadai zvakadai zvinonyatsori pachena tichaona vanhu vakawanda vachiuya kuzotangisa mabhizinesi. Iko zvino chiri kunetsa ndechekuti tiri kuchinja mitemo yedu chero patangofungira kuchinja.
Vamoyo, takanzwa mutungamiri wenyika vachinzi vanoremekedza mutemo, havakwanisi kuupindira vachishandisa masimba avo. Imi sesangano maikurudzira kuti vamugabe vapindire pakugadzisa nyaya iyi, makatambira sei?
Hatina kutambira zvakanaka. Hatisi kutenderana nenyaya yekuti vashandi vanobatwa semacommodities.
Vamufukare,
tinozvikudza zvikuru izvozvo. Nokuti kana tichiti tinoda kuti vanhu vedzimwe nyika vaunze mari dzavo muno, ndizvo zvezvimwe zvinhu zvavanenge vakatarisa. Kuti kana inini ndikazovhiringidzana nevamwe vangu imomowo muZimbabwe imomomo, ndinokwanisawo here kuinda kumatare ndichinopirawo mhosva yangu ichitongwa zvakanaka?
Vanga vari mukuru weMkhozi vaJohn Mufukare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru weZCT Yuva Japhet Moyo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumwe mudzimai wechidiki anoti akamboita dambudziko rekutsemuka kwedundiro paakasununguka mwana wake wechitatu. Izvo zvakaitika ari kuSouth Africa, izvo zvakaita kuti arambe achivhinza weti kwemakore matatu asati awana rubatsiro kubva kusangano reWomen and Health Alliance International kana kuti WANA. Muzvare kuda kwashishidziva vanoti pavakaita dambudziko iri murume wavo akabva avasiya. Vanoti vakadzokera kuZimbabwe zvichitevera kuvhiyiwa kakawanda pasina chaibuda kusvika vazowana rubatsiro kubva kusangano iri. Muzvare chidziva vari kukurudzira mamwe madzimai akatarisana nedambudziko iri kuti vafonere wawa kuitira kuti vabatsirwe. Sangano iri riri kubatsira madzimai pasina muripo kuChinoyi Hospital kutanga nemusi wechipiri 18 Nyamavhuvhu kusvika kupera kwemwedzi uno. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuridza nhare kusangano iri panhamba dzinoti 0782 640 840. Nhare idzi zvakare 0782 640 840. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare chidziva kuti tinzwe zvakaitika kwavari.
Ndakasangana nedambudziko ndiri kuSouth Africa. Ndakapona mwana wangu nesiza. Vandipona nesiza pavakanoburitsa mwana vakanocheka chibereko. Vacheka chibereko hauna kundudzwa kuti chibereko changu chakakanganisiki. After izvozvo ndichibva ndadzoserwa kuoperation after 4 days. Vachibva vati chibereko chako chakatsemuka chichaita kuti urambe uinacho, wakaramba uinacho unogona kufa. Ndichibva ndanobviswa chibereko after 4 days. Ndabviswa chibereko vakandikanganisa chibladha chinogara weti. Vakanochibata nesiza. Plus pakusona vakanochibata midziya. Saka vachibva vati kuda kwache pana patina muchina mukuru inokwanisa kukuvheneka kuti tione kuti chii chakaitika. Asi vaiziva zvavo kuti vanikanganisa chibladha chinogara wese. Ndichibva ndazoenda kutheatre futi kuti vanogadzisira chibladha chiya, vakanondiisa stand nemukati.
Mushure mekunge wawana rubatsiro kuSouth Africa, dambudziko iri rakagadzirika here?
Sendi yaiya vaizama kuti ichanonama pane ikahoo, saka haina kunama ipapo. Ndaingorwadziwa ndiri kumba ndichingoti ndohwa kuda kupusha, ndopusha chinhu chandoda kupusha hachibudi. Ndichingoramba ndichingogomera chandoda kupusha hachibudi. Ndichingorwadziwa ndichipisa miri ndichiti ndakadya ndorudza. Ndichibva ndadzoserwa zvefuti kuhospital. Ndichibva ndazonobviswa stand yaiya. Asi vasati vandibvisa stand yaiya vakati kuda kwache chakucheka statement paleg 1 yekuti tigokwanisa kufixa the bladder. Vavaita sekudaro. Asi weti yangu yakangoramba ichingobuda haina kuvhara. Ndichibva ndazongobva kuSouth Africa ndakuya kuno kuZimbabwe. Ndakangoramba ndichingoburisa weti yaiya, ndichingodzova muti ndo dambudziko randakasangana nawo.
Pawanga iwewe une dambudziko irori, wakararama naro kwenguva yakareba sei, uyezve waibatwa sei nemurume nedzimwewo hama dzaunogara nadzo?
Ndakasangana nedambudziko iri ndakararama kwe 3 years, asi murume wangu akazongondisiya. ndakungobvinza weti akazongondisiya anazomborendendera mberi achindibata nekeya yakanaka asi hama dzangu dzaindibata zvakanaka chero ndisingagone kuwachira ndaishandisa majende dzaindiwachira dzichindiitira zvakanaka dzichindikamfota vachindikanisera kubvira vekuchechi vekuti vachindikanisera
iwe pawakazodzoka kuzimbabwe chii chakazoitika
ndakadzoka kuZimbabwe pane vamwe mainini vangu vakaenda kwamurehwa kwenge kune imwe hama yavo vaenda kunyaradzo saka ndoko vakasangana nenhamba idzi dzandakazofona kuna Fortnite vakasangana nadzo ikoko vachiti kune chirongwa chiri kudetsera vane maproblem ekuvhinza wetu saka ndakabva vati ndine mwana watete vangu ane dambudziko rakadaro vanzi ndipei nhamba idzodzo ndinomupa ndobva vauya nenhamba idzodzo ndobva vandipa zvanzi isakomi beki pamwe vanogona kufona beki ndobva ndakanda komi beki ndobva vafona beki ndobva ndavaudza dambudziko rangu ndavaudza kudaro mubva vati tichakufonera kana mukana wekurapa wasvika ndobva vazondifonera fonera kuti tirikuda kuHarare Hospital kugomo ndobva ndazongoenda ndobva ndatikongopiwa mubhedha ndobva ndazotariswa nadokita wakandiopareta ndaitorwadziwa ndisingakwanise kana kufamba negumbo iro riya rakachekwa nemukati ndorainyanyondirwadza nokuda kwokuti weti yaiyapepa chinga ome weti yaingobuda saka chironda ichaitezira chiita hurwa ndichimuburisa hurwa ndichitadza kana kufamba ndichirwadziwa saka pawakanonditarira dokita kwakanobuda zvinonhuhwa zviyani zvichitadza kana kuti ndifambe kana kuti ndivhure makumbo anyatsotarira zvakanaka chibva ndanzichienda kumubhedha ndopa ndakazoendeswa kutieta ndaendeswa kutieta hai zvine zvakavhara ndakutogona kuenda kutoireti kunoita weti
avanga vari muzvare kuda kwashichidziva vachitaura vari kwamusana namavhelas muhlanganya uye westudio 7 sangano reUnited Nations rinoti vechidiki vanofanirwa kupindira zvizere munyaya dzeutungamiri nematongerwo enyika kuitira kuti vakwanise kugadzirira remangwana ravo kurudziro iyi yabuda mumashoko esangano iri ekurangarira zuva reInternational Youth Day mangwana. United Nations yakatara zuva iri kuti richerechedzwe pasi rose gore roga roga musi wa12 Nyamavhuvhu. Dingindira regore rino rinotarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzeutungamiri. Zimbabwe ichicherechedza Heroes Day neDefense Forces Day kudai, vamwe vanoti vechidiki vemazuva ano havasi kupinda munyaya dzekurwira remangwana ravo rakanaka sezvakaitwa nevechidiki vakarwira rusununguko apo vaidzvanyirirwa nehurumende yevachena. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaFilimon Jambaya vesangano reZimbabwe Youth Forum kuti tinzwe zviri kuitwa nevechidiki mukugadzirira remangwana ravo kana zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka pari zvino.
Chekutanga ndechekuti tinofara kuti mazuva akaita seaya anocherechedzwa pasi rino. Chechipiri ndechekuti tinoda kukurudzira mayouth kuti ange achiengage. Asi semubvunzo wamabvunzo yamukuti mayouth ari kuwanika achitora here roo yepamusoro. Tarisa nyaya dzematongerwo enyika kana nyaya dzemucivic society. Mayouth mazhinji havasi kutora the front row. Vari kupindayo vari mafoot soldiers kana being taken as mapolitical pawns in the big game of the political chess yatiri kuona irimo mukati menyika yeZimbabwe. Zviri zvinhu zvekuti tinokurudzira vechidiki vazhinji kuti vange vachiona kuti vatora roo yepamberi pane kuti vange vachingoita zvinhu vari kumashure.
Zvii zvingaitwa semaonero enyu vaJambaya kuti vechidiki vawanikwe vachipindira zvakakwana munyaya dzematongero enyika?
Chekutanga ndechekuti civic society yedu inofanira kupa dzidziso kune vechidiki kuti zvakakoshere kuti ivo vange vachitora roo yepamusoro pane kuti ivo vange vachingoshandiswa mafoot soldiers kana vanhu vanoshandiswa kuenda kunoita zvinhu zvakaita semhirizhonga. Zvinhu zvakakosha kuti mapolitical parties vape dzidziso kune vechidiki kuti vataura aiwa ndimi makabata ivo mapolitical parties ingava iri political party ipi vechidiki ndo vane simba rekuti vange vachiita basa guru mapolitical parties munhu kuti vange vachishandiswa kuita zvinhu zvemhirizhonga.
VaFilimon Jambaya ndiwo mutauriri wesangano reZimbabwe Youth Forum vanga vachitaura vari parunari naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheThe Connection na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukugadzirira remangwana ravo pakatariswa zuva ravo reYouth International Day mangwana. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kuitwa nemauto. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington ndakusiyai mina Stanley Clemsanga.